wongu ifuta kasiana ne zano PF inoti kana mutunga miri wao akaita zvinodzimba zvoda kuwandiswa isu vachangirai vachitipe mashoko kuZimbabwe yekuti havakubva zvakanaka vari kuhospital muSouth Africa asi dambudziko ravo ragadziswa naana chiremba uyezve iko zvino vari muhospital vachirikavha zvavo after a few days vachange vachizouya kuZimbabwe kuzotanga kushanda zvakare.
Asi kavamwe vamonzora vanga vachibvunza kuti ko vanogoenda kuSouth Africa sei muZimbabwe hamuna here vana chiremba?
Vakanga vari kuna chiremba wekuZimbabwe. Chiremba wekuZimbabwe ndiye akavatumira kuenda kuSouth Africa ikoko nokuti zvanga zvichipiwa kugadziriswa zvacho zvinogonekwa nachiremba ari kuSouth Africa. Saka vakatanga vapinda kuZimbabwe